Gegege kuseka namo serugare. Facha yashika kisimusi. Tichaziveiko pa Zimbabwe kunze kwayo nzara. Utongi wavo gushungo, shiramba maguta chaicho.
Uyu ndingo silati emani wa moyo achitaura mashoko ari mune tembo rinonzi kisimusi pa Zimbabwe. Detembo iri rinoburitsa pachena kuti veruzhinji havana tarisiro yekuve nekisimusi inofadza sezvaichimboitika makare kare nekuda kwematambudziko avakatarisana nawo kunyanya kushayikwa kwemari mumabhanga. Detembo iri riri kufarirwa nevanhu vakawanda vachiri verenga pa WhatsApp nepa Facebook.
Rwendo runo toitamba tichidya nhunzi. Todadirwa nemafufu evachabva Joni. Ko vangakoneneiko iro bhondi vachizorionera muno. Mari inonyungudika ichisvibisa homwe setsuvhu muhombodo yepwere. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makuru ari mumhatso. Chiregai ndikubayire zani imi vachabva mhiri kwaLimpopo. Uyai nemari dzekudzokera. Kuno hakuchina chokubata. Mai vatsva musana mwana atsva dumbu. Chati homu chareva. Taona pfumvu paZimbabwe. Rinobuda rigonyura tiri mumutsetse kumabhanga. Kisimusi paZimbabwe dzangove ndangariro.
Moyo anoti netembo dzake dzaari kuburitsa pa WhatsApp nepa Facebook pari zvino dzinonyatsoburitsa mamiriro akaita zvinhu munyika umo veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo. Asi anotiwo sezvo netembo idzi dzine chekuita nezvematongerwo enyika kune vamwewo vanomushora vachiti maonero ake haazi iwo. Moyo anoti netembo idzi inzwisa yebhuku rinonzi Ngoma yenharo netembo dzezvematongerwo enyika iro raane urongwa hwekuburitsa gore rinouya.
Pese patinoreleasa netembo idzi pazuva ndinogona kuwana mameseji anodarika 200 paWhatsapp pangu achibva kuvanhu vakasiyana siyana. Vamwe vachiti wabaya dede nomukanwa ndizvozvo chaizvo. Vamwe vachiti aiwa mukomana warasika. Zvinosiyana mumwe nemumwe anenge akupawo maonero ake zvichienda nekuti abuda mumbamani. Kana ndingati anotsigirawo bato ripi. Since ari mapoems ane chekuita nezvematongero enyika.
Moyo anoti nyaya yekuita netembo chipo chekuzvarwa nacho achiti akatanga kunyora netembo ane makore 11 ari pachinoi primary school. Moyo ndiye mukuru wesangano reZimbabwe Youth in Politics iro rine mahofisi aro muguta rekwekwe.
Inini zvinhu izvi ndingaregai nditi e-calling iri mandiri nokuti zvinhu zvandinoita ndine shungu. Hongu ndenda pedza basa kuzoipikwa ndinosenza nevechidikuku. Panguva yangu yandingati ndongo yangu yandinenge ndakasununguka ndotangazve. Ndingangoti e-continuation. Nokuti ndinosora njirora kodzero dzevanhu kuzoipi. Ndava ndegazve ndonyora netembo dzinoradza kushungurudzika nokuchemera kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zvakare. Saka ndingangoti continuation yebasa rangu kunyange izvi ndichizviitira sedunga munhu.
Pakutanga kwegore rino, moyo akambokonzeresa mutauro paakabuda mumapepanhau achinzi atumira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hembe dzakafanana nedzinopfekwa nevasungwa mumajere sechipo chebirthday ravo. Akabudazve mumapepanhau achinzi ari kutyisidzirwa nevasori. Patakamubvunza nezvembatya dzaanoti akatumira vaMugabe idzi, moyo akati ichokwadi ndokuburitsa umbowo hwegwaro raakapiwa neDHL rinoratidza kuti pasuru iyi yakatumidzirwa kuna vaMugabe musi wandira 27, 2016.
Hongu chipo Prison Gap ndakaendesa kumukuru wenyika mapepa ese anoradza umbowo hwacho ndinawo zvakare nemaorganization anorira kodzero dzevanhu ayo anovayo akazombondichengeta panguva yandaiva pakuhwanda kunyika yeSouth Africa zvakare kunyika yeBelgium nestaff yatoshanda naye kuhofisi kwedu avo vakapinda mushishi yekutyisidzirwa nevatinoti pachirungu masiya yavo vachinditsvaga vese vo vanogona kupa umbowo pamusoro pezvavakaona.
Sezvinotaurwa nenhetembo yamoyo, vanhu vashoma chete munyika ndivo vachakwanisa kufara vachipembera panguva yekisimisi.
Inga havo vana vashe vanobhururuka vanoidyira Dubai hanyana nembudzi yekwachivi. Ko vanorwadziwa nei sevane hanya nevanhu? Germany wadya ndo avo matambiro. Isu yedu tichidya nokodze zvironda tichinwira nemisodzi. Tovapeiko vedu vana? Hapachina chembwa vatenzwa raramo.
Moyo uya nemakore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa anonzi nevazhinji haazi munhu anovimbika zvichitevera mashoko ekuti upenyu hwake nehwemhuri yake hwakambenge huri munjodzi izvo vamwe vanoti aive manyepo. Asi moyo uya nemudzimai nevana vatatu anoti kushorwa kwakadai hakuodze moyo wake. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe ndini Taurai Shava.